Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kumvumbi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kumanikaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kumanikaland. Kambani yemetalon gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato REMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManikaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManikaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. Vamonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Parizvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vamonzora nemwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kuda kukwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika parizvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManikaland tabata vaMafume.
Tiri muManikaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuchimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona purezidendi wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nekuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire nenzvatunzva nenzira tine dziripovo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni, tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then in main wing yozovhota, then tozoanaunsa anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tiri kuita Congress yedu anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechifaifa hatingapfuuri gore rechifaifa tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekoko ko uchiti uchatsvaga, tichangokusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare handisi kuti nhengo yedu, nhengo dzedu tiri kusangana nazo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakavasiyirwa navamoge mutsvangirai.
Mutauriri weMDC paJacob Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yeguku rahundi, asi vasingakumbiri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzi nofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu achikurei aanogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZanu PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo uyoyo weZanu PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa. Asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizoti aya wakatakabva ndokure, saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzeguku rahundi. Semaonero enyu vaMabhenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakamboitwa kunana South Africa, zvazvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa. Vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima misodzi, vasvimawo asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakombanzetewe, vokombanzetewa misodzi yopukutwa, nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi mhiya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland uko kwakaita dambudziko redutu mpengo kana kuti cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izva pakuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina iri kuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaya chaizvo kwese kwana risiti kwana mutango ndanditaura neshamwari dzangu dziriko motikari dzacho ritofamba dzose kwakabva kugredi kune madhaka asingaiti vasora vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredhi anga abvura mese muri kutedza nekugadzisa munoita kugadzisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumashure saka nhasi muno mungangu dzatosvera dzigadzira panonzi pacountry club pane gridhi rakatorwawo ipapo kumberi uko pane panonzi pagridhi dzaosvika kuchato ndazvati papa ari kusotwa amene kuna nhasi skyline nekuti skyline ndazvati iti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zviiti.
Tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei?
Panhau yemvura tinoramba takaisimbirira pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara treated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzvigubhu tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but short term because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guard akati wandei nematablet ekutsika mvura because nyaya yemvura ichingori yeburning east hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndova machidzokora old location nemedium vanhu vari kungochera mvura mumarwizi vachimwavega saka pane nyaya then zvekupedza zviri kuuya but distribution yacho haisikufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvitaraizi munguva vanongokandirwa munhu edha utora 1 cm mwaishaya wozoona dzimwe hende taudziona dzakatsikwa masango mwakatora ovhasaizi yasingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hende dzacho kadai dzichidzorerwa munhu opuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta achingotora nezvaasingade ozoti amunzira orasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chai chai vanokwana chikukwa vakasvika uno kuod 16 they traveled more than 25 kilometers kune vakauya achitaura kuti tiri kufa nenzaro hakuna chati chauya vakangohora kamwe zvaido nhezwa nendege unfortunately wakora zvine mvura yakati wandeisera nezuri nanezuri saka hakuchafambikiwo zvako.
Vapadon Maguta mugari wekungangu kuchipinge east vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu.
Vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati vanhu hapana chatingashora tinoshora mbavha vanobava havatovashora vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaendere namangu kumba kwangu izvo tinoti pasi nazvo asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizinesi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru izvo tinofara nazvo chaizvo makubvira kune vekuchina vari kubatsira kuvaka mabhiriji vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori izvo tinozvitenda vechiuto nemamwe mavolunteers macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindurwa nedambudziko aiwa tinozvitenda nokuzvikudza aiwa izvozvo izvo tinozvigamuchira chaizvo mapathologist mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isu seuniversity tinogona kudai vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement vamwewo vekunananasi ndo vari kuita zvedna and so on vese ivavo tinozvigamuchira tinotenda vanhu vari kushanda zveshuwa vanhu vari kushanda zvemene mene asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki.
Mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita?
Vati vane kanguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko ndofunga tinga kuti ndo rimwe rapfuura ndobva vakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabhiriji munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve vanongoti babababababa zvatopera kana zvinongoita mujuru pachuru zviya ndo maitiro avanoita saka izvozvo tinozvikudza chaizvo.
Munyori mubatsi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muHarare. Bepa nhau reSunday Times rekuSouth Africa rinoti mukuru wekambani yeMetal on Gold Vamzi Khumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodi muZimbabwe anoti Mazoe, Shamba neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigeri?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vano varitrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti pavanozoenda kumapenjeni kunodrowa mari vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati zvabhadharwa.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari vanhare muHarare.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhurongo uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje, chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna pari munyika haisi kubatsika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Tese tinoziva kuti vechidiki vagara vakasikwa vaine simba rakawanda rekushanda nerekuita zvinhu zvavanoita nesimba ravo. Saka nhau yekuti vanenge vasina basa ravari kuita rinozovapaivo kuti vazongonotsvaga kuda kuzvizorodza nekuzvinyaradza munhau yekutora zvinodhaka. Izvi zvinova izvo zvinokonzereswa nemamiriro enyika yedu. Tikatarisa mamiriro akaita nyika panyaya dzeupfumi, mwana wechikoro akapedza chikoro anogona kugara 10, 15, 20 years asina kana kumbodzira ashanda nenhau yekuti hakuna mabasa, hakuna zvekuita. Izvi zvinhu zvinozokonzeresa kuti vechidiki sevanhu vasina zvekuita vapedzisira vakungowana vachitora zvinodhaka.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vechidiki vari kuchema chema vachiti mabasa munyika hakuna uyezve mari mumabhanga hakuna. Chitiudzaiwo kuti vari kuiwana kupi kumari?
Mari yekutenga zvidhaka nyika haisi mari yakambowanda yekuti ingaswerotaura nezvayo, nekuti zvavanoita vechidiki vanosangana vogeza mota, vokumbira kana kupoisa bhusi mumastrato umu, kana kutengesa zvavanotengesa, kana kutsvaga mari nenzira dzipi, vounganidza mari varipo 4-5 kuti vese vabatanidze vatenge kabhodhoro kamwe chete vanewe kabhodhoro ikako. Haisi nyaya yekuti mari inodiwa ipapo, mari yakawanda.
Takambowana mukana wekukurukura nevechidiki vemasangano akanangana nekubatsira vechidiki munyika pamusoro penyaya iri mugango nhasi. Ivo vanoti vechidiki vekumaruzevha kumaruoko vari kupiwa mabasa ekunotengesa zvinodhaka. Pavanobatwa nemapurisa vanosungwa ndivo, asi vanopa mabasa havasungwe. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya iyoyo.
Ichokwadi chaizvo kuti zvinhu zvinotoitika munharaunda dzatinogara, asi chatinofanira kuitanga tacherekedza chakakoi chekuti izvi hazviitwe nemunhu wese wenyika, rangofananawo nini anenge angomuka pamba pake ofunga kuda kuenda kunotora zvinodhaka kuti aedze kuindisa. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru vanotoremekedzwa munharaunda ndo vanhu vanouya nezvinhu zvinodhaka misa, zvinosvikotsvaga vechidiki vanogara munharaunda vanodzivana nevakomana munharaunda kuti vavape kuti vatenge, nenhau yekuti ava vakomana vanenge vasina zvekuita uyezve vanenge vachitodawo kutsvaga mari nekuwanawo kurara kuti vararame, vanotobvumawo kuti vatere zvinodhaka izvi kuti vatengese. Chakakosha ndechekuti hurumende kana yozoshandisa mutemo, mapurisa osunga, asunge vacho kwazviri kubva, anosunga ava vazobatikidzwa vachiringisa. Zvinova izvo zvinosiya vaa vari kuunza zvinodhaka munharaunda kuti varambe vachiunza, nekuti vanenge vaine mari yekubhadhara pamwe chete neyekupa chioko mune kana vabasa.
Nemaonero enyu hurumende inofanirwa kuitei kubatsira vechidiki avo?
Zvisa zvirongwa zvitaura zvacho zvavainazvo. Pane bhanga ravakaita revechidiki rekutera mari, dambudziko rinoitwa nehurumende iri nderekuti bhanga iri rinozopedzisira rakushandiswa nyaya dzepolitiki kuti vechidiki vawane mari. Zvinova izvi zvinhu zvinokonzeresa dambudziko, nekuti kana zvitaura nezvenyaya yevechidiki hatina saidi zvatinotarisa. Tichatsa vechidiki vese semwana wese wezimbabwe ane vaiyane kodzero yekuita mabhizimu ake. Varimo chaizvo vana vechidiki umo vanoti mabhizinesi ideas kwavo chakanaka kwekuti vakawana rubatsiro remari kana nechii vanogona kutiita timabureziti kwavo vakatotanga vakatozopedzisira vakutora vamwe vanhu vebasa. Asi kuti hurumende yedu manje haizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dzine chekuita nematongero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu, mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa mhuri yezimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Tanga tina vacharles nyoni, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatati chikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye vateereri, musakanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupai chirongwa cheLive Talk. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveLive Talk pano paStudio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tati regai timbokupei hurukuro yatakaita na baba Charles Charamba.
Baba. Mazvano ndofunga munoona upenyu huriko ndewe madamba refu asi nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwana tsarangu vakasininisa vakasiya zvakaipa vakataka chiso changu vakana mata Papo ndiri kudenga chanza kuchema kwavo chapodza nyika yavo chavarekerera chapodza nyika yavo chavarekerera
pane dzimwe dzakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi saka dziyo dzichange dzakawanda nekuti basa richipo
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba iyi?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo zvakafanana nezvedande mutande zveinternet netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nemaclients. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motors dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but vatinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya, pavanotaura nezvepiracy unozva zvichinzi makasaririra. Ko sei musiri kuita zvinoita vamwe? Aiwaka, anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo. Achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform. But piracy kabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu. Uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Kana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari, but gospel music ndo music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Dropa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka, ichange iri pano. And yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda Baba Charamba vachitaura nezvemimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nhasi. Aiwa vateereresi, zvonguva yedu yapera, regai tikusiyei muchinzwa nhau dzeIzindebele naChris Gande. Ini ndini Blessing Zulu.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le MDC kumhlangano we Congress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi igugura wundi yayimpi isolwa ngabanye.
So you find that ukuba ikhulume sisho njalo kuyahlambaza umuntu okukhohlakaleyo owaze ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawayo edefenseless somebody umuntu wayesiyabulawa ngebiolet thina abanye into lebi siphelile lithi le sofithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Ngikukhulume sisho njalo kuvusa amanxeba.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano we-Congress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla ukukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedlulileyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka kwaba nguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lwe-MDC olwe-MDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirowodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano we-Congress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulama-district angakapheli. Kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama-province abeselokhu.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulama-district amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelokhu zenini lokuphuza kwaselakalimen power.
Siyabona ukubana ama-province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezak
ukhetha ongayiswe eChamisa?
Ah, kusoke kwenzakale khonoko ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzane uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManyikaland. Kuthe sokufika i-nomination eManyikaland bamqambela amanga umfo kaChamisa bathi yena ukhombe umnumzane uTsvangirai ngomuno. Kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela now iCongress ka-2019 bona labana ababeqamba amanga ngabakho sebefikile. In fact abantu sebekwazi ukuthi no kulabakhona abaqamba amanga. So ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha umnumzane uChamisa. Singayema emasingo ama-district wonke vele asevotile kwakathesi. Ama-district vele alungisele ukuthi asekele uChamisa. So nxa ngibona vele akula province ezayekela ukuvotela umnumzane uChamisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye ama-province akhethe umnumzana Welshman Ncube. Kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni semaNdebeleni abakho kunkokheli emqoka?
Ye, mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi umnumzane Welshman Ncube kazanga khankase kakhulu ezindaweni lezi lapha aswele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evaz besilama chapters ethu agcwele yonke indawo abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhuzeni ngathi i request ebantu indaba abasekela u professor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowo zayisiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi isiga segugurawundi sasiyimpi hatshi umbhuqazwe. UJaramba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela umnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni uMgabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla sambuza ngamazwi kaJaramba.
UJaramba I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane nendaba yona leyo. Ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulempi eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorilla sivi. Lokhu akukhuluma kwegugurawund lokho kuthena hayi impi kwakulempi eyakula gugurawund eyake yahlangana the exchange of fire lama-dividends kumbe lama-ex-zipro whatsoever ababezideploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomo laphana babengasoba kankomo kumbe izapho bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabangula ukuthi khona ngama-ex-zipro cadres. So you find that nxa ikhuluma esisho njalo uyalihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa a defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet. Thina abanye into lebi siphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Nxa ikhuluma esisho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu ukuthi sicina siba ngabantu abayathukuthela
kube ngathi into lingezamisa singulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibone ukuthi khanjiswana njalo abantu bemumathisane umlodi lokho okukhulumayo lokho angekuhumana umuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona banga umthengisi omkhulu ngoba ngoye G40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokho khona laphana umuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu so kungameva buhlungu lezilonda azivulayo zona lezi ukuthi khona kwakule exchange ufaya inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngaphi lapha ngatho khona ukuthi kwaba le-exchange ufaya
bona labo okwakuthiwa ngama-distant njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugurawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wenzane kulabo bhwesela nobogayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha 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 individuals it was not even a section ababengatshwanakali behamba bengu-10 kumbe bengakanyane kwakuyingabantu nje babehamba ngiledi bengu-5-3
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle Nomzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
Ngiyaphila kunjani nami mina? Ngiyabonga ukuba lami kuhlelo.
Hayi thina siphilile. Mnumzana Nyoni siyeza ukuthi abontanga abanengi sebeqala ukuthatha izidakamizwa bebhema insango bephuza lokho abathi yibronko ngezinto ezijeneyo. Injongo ngeyokuthi bakhohle inkinga zabo. Wena uthini ngalokho?
Iqiniso leli sibili ukuthi ontanga seke thatheke kwizaba lezi ezokuthatha izidakamizwa lokhu nje kuthengisa okusegcekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayilamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basethengwa ngabontanga seke ngasela umsebenzi wokwenza bathila sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo
abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi wena yini umbono ngalokho
alokho vele ayisondaba esingakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kwelizwe endabeni zeminyothi yisibe sikhathi kusikisela ngabomanaisizi vele into ezingamanga kuhle abontanga beshiyela ukuthi beyinda lokhu vele yinto esesiyazi njalo yinto esiyaziyo ukuthi iyenzakala nsuku zonke okokuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo wayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlilekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kule lizwe okokuthi abontanga bathwele emthini ungakhangela abanye abontanga kusikisela beqeda isikole kuze kube lakathesi seke lama-20-25 years eqede isikole but kazaka asekezi kazake ngiyathele ngitshele phezulu so akula ntinye angayenza ngaphandle kokuthola esebambika intaba sezethatha izidakamizwa
awungitshele-ke Charles njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali
izidakamizwa-ke lezi nje imali ekuzithenga ayisonto ezidilayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emgwaqweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe eyokutshela nje ebadalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba akona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha nje lithintana ngoba babe bengenayo imali yena imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayishiyela ngoba babe beyidinga beyithanda ngandlela nazika bangafanisekezenza
Sike saxoxa labatsha abasebenzile inhlanganiso ezithiyeneyo ezilenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqasha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lezidakamizwa. Abatsha laba abathengisa izidakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona hayi umuntu omqatshileyo. Lokhu kungaba kuliqiniso na, njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo?
Liqiniso sibili le yinto eyenzakalayo, njalo ayenzwa ngumuntu ofana lami ozihambekayo zinto oziphilela impilo yokujulisa. Yinto eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential nesilungu. Into okumele iyenziwe, njalo into okumele iyenziwe nguhulumeni yokuthi uhulumeni kumele adingile ubudanga into ezokwenza, athiyane lokusebenzisa umthetho, athiyane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba nemali emabhankini abodanga. Isinga sokusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi laba abathola imali, laba abangatholi iphathi labatholi imali. Ngoba nxa sikhuluma ngabontwana sikhuluma ngomntwana weZimbabwe, kungafelani ukuthi igqoke ibhatshi lephathini.
Hayi, mnumzana Charles Nyoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu.
Lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami kuhlelo.
Nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu. Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinde la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona, lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanele kwalamhla, olibalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle, bye bye.
Singana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke. Lamhla ngikhuluma loNkosazana Sikhathele Nyathi. Mamdluli, kunjani mama?
Ngiyaphila dukele njani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho ke okhona?
Sizululiyana lezinsuku.
Ye, wena uyingcwedi ke kwezamasiko, uyakwazi ukunenga. Sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi zizuza ijaha, okokuqala kumele iyenzeni?
Kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo. Nxa sebeyazanile laphana esintwini, esindebeleni sakithi, kumele ukuthi ijaha nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha, into yokuqala liyanginika noma iyembe noma yikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka, ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele, nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, abangikhaya bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, ngithi ye umazi ngani, sizakwazi ngani ukuthi uyamazi? Kumele ngitho ukuthi isikipa lesengisigobileyo nesakhe. Bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi sikipa, labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi kumbe iketesi leyishayasi.
Nxa yena sefisa ukuthi aye kibo kajaha, umuntu aqala ukukhuluma la evele ngubani?
Nxa kuyukuthi ngile jaha liyafisa ukungithatha, umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya, khona ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa, lifuna ukwaziwa ngikhaya, umuntu engixoxa laye ngu-anti wami, ubabakazi ngesiNdebele kumbe umalumekazi.
Kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani?
Ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni, ongeke akuyitelele eceleni umazi zanti phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala. And then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe sevele sekwasini le jaha, nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingalamali yokuzovela kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisa izinto zonke ezikwanileyo, into ayenzayo uyabuya lapha ngikhaya aze sizokhulumisana ukuthi uyafuna ukumthatha. And then into esiyenza siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo. And then bese ngiyalayela umna wami oyinkazana ukuthi imali leyo ungavuke ekuseni uyihambise kumama nobaba. So umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bakhe. Abazali bami nxa bebona imali leyo bazahlele bekwazi ukuthi kutho ukuthi kukhona lapho engiye khona le jaha. Labana abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalume ukuthi dingela nini ngapha.
Kube sokudingwa-ke khonapho, kudingwa njani manje?
Xa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi dingela nini ngapha, kutho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi dingela nini umamdluli ngapha, Nguyose litombo yenu. Nguyose zaku. Ithunyiwe lapha ngabakoDube. Banthoma ukuthi lidingele ngale kibo. Bona bangkhayi basebenza phendula amazwi bephendula umuntu. Onguye othunyiwe ukuzokhuluma ukuthi dingela nini ngapha. Ukuthi bona bafuna kwenziwe njani. Njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile. Anti ufohle umuzi lokho.
Mhm. Kiba khona mbo ke mamdlozi.
Yiso inkinga ngikhona esindebeleni engisaziyo nje ukuthi xa singabantu njengoba singabantu besindebeni ukuze singalahlekelwa izindlela phethu asifundise nina abantwana noma kusemadorobheni umntwana angaphongi uvuka nje esehlezi komathelwane ngale vele seyenzile sokuright sokukwanile kulandela isintu Dube noma kusedorobheni noma kungaphi asisilandeleni isintu sethu sifundise nina abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sasa imizi abayiyakhayo ibe yiqinile wonke labangabafana ungadelelwa ngumntwana ekhaya umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyukuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu siliyakuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle zona izinto zokuthiya imali noma ngaphansi kombhedi imali iyasala noma ngaphansi komqamelo imali iyasala lakhona okuyana okokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulumela lijaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eliyigqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobufakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeliyeni uyayibona.
Yes, amuzi umamdluli lapho yakhuluma sibili. Ngithathele ithuba ukuthi mbonge unkosazana Sikathele Nyathi umamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. Umamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu umamdluli ungathina nokusasa.
Umbonile lamdzi.
Hayi walamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogives to be lilale
lobo lokoko kangele zinyezi siya wathina masiko kangele manyama baya wathina masiko uwa usenziwe mandu uwa usenziwe havatala havatala.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama Muntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo balalela abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uvesi 59:60 esahluko sika 80 verse lokuqala. Kufundeka kanje. UStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokho okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyabe kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngakugunya ngobana yithi siyabe sisaza. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle kule ndoda igama layo kuthiwa ungusawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kaStefane uzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe uStefane bakhumula iingubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa ngusawuli. Uvesi chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemzuzwana le elandelayo. USawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefane bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi mina angiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angikhiphanga igazi ngoba kawulathe ngalwenzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefan akhandwe ngamatshe abulawo. Baningi abantu ababona ububi usenzakala bangenzi lutho ngakho, kodwa lithi lizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho. Baningi abantu abahlukumezekayo, abalimalayo enyameni lemphefumulweni, abanye sikhangele simukele sisithi akulandathi. Inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo abantu abenza lobo bubi, lawo uyingxenye yakhona. Singathi thina-ke nangu uSaul wakukhwabitha, wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukaStefan. Kodwa-ke ngubani owayesesenguSaul? Indaba le ungayilandela uzafumana ukuthi phambili yena lo Sawuli waguqulwa ibizo waba nguPhawuli, esinanzelele ububi balokhu ayekwenza. Nanzelela owenzayo, nanzelela owubonayo, nanzelela owubukayo. Xa kungokubi uyayelwa ukuphamisa ilizwi lakho, lawo uyingxenye yalobo bubi. Nkulunkulu asisize, sibalekele uba ngobufakazi bezinto ezimbi. Xa ulutho lulubi, asiphakameni, sikhulumeni, singayekeli abantu belimala, belinyazwa thina esikholwa sikhona.
Akuyiphethe.
Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sinike umoya wokumelana neqiniso izikhathi zonke. Singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo. Wenze ukuthi uze usiguqule la magama ethu asuke kokuba ngoSawuli sibe nguPhawuli xa sisenza izinto ezinhle ebusweni bakho lebusweni babantu bakho. Uzube lathi sukela manje uzibona phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silofundisi Thandeko Zinti Mkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. IWange 2 Ngezi 1, Herentals 2 Yata 2, kuthi iManica Diamonds 2 leTriangle 2.
Awuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza. Awuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza. Awuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza. Awuthele kancane wemzulu ehenkile ipipapalaza.
Bemalume eyelu thandu tjwala. Bemalume eyelu thandu tjwala. Bemalume eyelu thandu tjwala. Bemalume eyelu thandu tjwala.
Bye.
Ekuseni ngamabhiya ntambama ngamasese akubuthele kancane wemzukulu. Hayi sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. So sebasombala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo. Imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ukuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.